handisati chezvondiri musango inika ndiri kuvhima nyaya dzandoda kuya nenhoro mumusha handizivi vasara mumusha kuti pane here huya vanzwa kana kuti vasumwa here kuti pangava pane vaenzi vanzwa shoko redu asi zveke haifani kuita zvokutamba nekuti hatichitombodzokera kumashure panyaya iyi isusu hatiti kuzoti tinoregera election kuti tiso election yacho tinei tiri muelection zvakakwana asi hatibvumi kuti tiite election isiri kuwiranwa kureva kuti vamunangagwa havagoni kufamba vari vega zvanza zvinobvezana tese totofanira kuwirirana tiri gumbo rimwe chete dzinomupindira hakuna unogona kuti inini sechitsino ndaa kutiza kana kuchomupindira ndaa kutiza gumbo rinoremara saka toda kuti tifambe pamwe chete nyika ive nerunyararo nyika ive nebudiriro nyika ive nekuyanana taonesana toda sarudzo dziri pachena nokuti sarudzo hadzisi dzanhingi kana nhingi hadzisi dzezanupf hadzisi dzemdc ndedzenyika saka toda kuti tiowirirana senyika ndoshoko ratinaro iroro takatoritaura wese anoriziva sadak iri kuwirana nesu eu iri kuwirana nesu vana america vari kuwirana nesu zveshuwa chokwadi chokwadi vanoda kuita zvechikoronyera havafani kubvumidzwa zvachose nyika yayaraura nyika yatambura 38 years vanhu vachishupika tiri musango tiri muijipita taakuda kupinda muuti nemukaka nyika yedirwe shuga tiende kukenani izvi zvinoitika chete neumhare neushingi nerudo tichiva nebudiriro tichiva netariro yemikana tichiva neshanduko yakakwana inoita kuti zvedu zvifamba
ko ivo ve zanupf vanenge vari kuti aiwa zvamuri kutaura izvi hazvikwanisike makungotaurawo sevanhu vari kutya kukundwa musarudzo
togosha kukunda takakunda kare ani ivo ndovari kugweza amasagwa vari kuatambarari mazhinji ane vana vechikoro zvokuti vanoda kuita hedboy wepachikoro votiudza kuti isusu togobweza ivo ndovanoziva kana nemiriro yokuti isu tinohwina zvine mutsindo chatinongoda ndicho kuti zviitiwe pachena ivo vanombotyei kona iva zvino vanotyei kuti zviitiwe pachena sei vachida kutambira murima imhachiri here dzinoda kufambira mumadhaka vavanguruve here dzinoumburuka mumadhaka ndokugeza netsina isi toda zvinhu zviri pachena munhu wese woona isati totoda kuita mabalot paper tinongotoda kuvaona paanoitwa toda kuvaona paanotengeswa toda kuvaongorora kuti ndiwo here atinowirirana kwete zvavakuda kuita nekuti tiri kuzviziva vakatengesana ikoko gonzo nachin'ai isu takaudzwa nachin'ai kuti gonzo ari chitoto kuti vanoda kupinda mugate redu isi patoita siyasaga redu vakafunidzirwa paya tongowana mangwana anisaga hamuchina nyama yatatinayo takagadzirira vaenzi hamuchina musha wopinda nzara hatibvume zanupf haisiyo nyika nyika haisi zanupf nyika izimbabwe vanhu vese voremekedzwa toenda mberi pamwe chete mdc zanupf pamwe chete tiri vana vanyamunhu ndopanito kuti munangagwa atsvaga kutungamirira nyika nokuti haagoni kuva unopakurira chikafu nyika yose anongofunga zvemusha wake anongofunga zvebato rake atidi makeya akadaro
ko pane mpenyuro apa muri kumbopuhwawo mukana here
kana kumbozvika ipapo tongonzwa kuchinzi kutonga kwaro garwe toti kutonga kwaro ndekupi kuzika ndekokushayisa makesho mumabhengi toti kutonga kwaro ndekupi kuzika ndi marodhi mapotihole nemaburi yehomba yambambaira tindikati kutonga kwaro ndekupi kogarwe zikanzi a riri kuda kuti inzi kuriga baloti arufabheti chaiyo kuti ndiisire pamusoro iye ari munangagwa anofanira kuzasi kwandiraina pamusoro pachamisa asingazivi kuti arufabheti haina zvainoreva asi hatiwirirani chitoti takadaro kupinda mugumbeze kupinda mumubhedha umwe chete nezek kuda kupira nyika yezimbabwe hatiedi izvo taramba izvo tinotoramba ende ticharamba zvemutsindo zvekuti tine kodzero dzedu parunyararo tine kodzero dzedu munyaya yebumbiro remutemo kuramba kutoti kuramba kuiswa wapiswa wapiswa kana herisadzamutete kuramba kudyiwa sedemba saka zvinhu hatidi zvakaitwa 2013 hatipami nekuti vanhu vanitangorarwa nezvidhoma tangomuka tanzwa zvisizvo zvaakuanaunza tingati vanhu vapemberere vapfuda nekusindo semahwinhiro atodzita handinokutaurirai patopinda kusarudza apa idelayed match